yacho ndinganyanya kutaura zvakanyanyisa sezvo iri kumatare asi minoona iri nyaya ine mvunzo yakawanda isingazvisisiki kuti vaviri ava tavanyanyotaura tashamisa kune vamwe vese pasocial media ndokuti takatarisa zvainyorwa nevanhu vakasiyana-siyana vakawanda vari muno munyika nevari kunze nenyaya kana yemademonstration ari kuplanwa musi wa 31 July vakawandisa asi tinozotinetsa ndechekuti ko vaviri ava chii chazoita kuti vanangwe ivo vari vaviri asi pari kuenda patwitter pari kuenda pafacebook pasocial media vakawandisa vanhu vari kutaura nyaya yemademonstration a31 July aya
hurumende yadoma America senyika iri kushanda navangarivhume navachimono mukuda kuburitsa hurumende yava Emerson Mnangagwa pachigaro nenzira dzisiridzo munotora sei mashoko iwaya
naiwavo kuti vatoto mashoko anonetsa kumatambira ndonyaya yatatozobatabata nhasi pazvinyorwa zvandaita kuti pahunzwawo minista mutsvangwa kuti umbowo hwamuinayo sehurumende ndekuti nyaya iyi hakutwe kutanga tichiinzwa inogara yakangomutswa kuti vananhingi vari kushanda neamerica vananhingi vari kushanda nenyika dzekumadokero asi pavabvunzwawo kana papress conference iyoyo neumwe wamutapi wenhau wanga aripo umbowo hwacho uripi hapana umbowo hwakwanisa kuti utaurwe upuhwe zamai mutsvangwa vangotaura kungoti taita kuti tizive kuti vari kushanda vachimono vari kushanda neamerica ndechekuti vachingobatwa nemapurisa vachingosungwa nemapurisa america yanga yakutotoropodza hurumende yezimbabwe saka handioni chiri chinhu chatingati ndoumbowo zvechokwadi chokwadi zvinhu zvakapusa kudaro zviri kushandiswa nehurumende kuti vapomere mhosva dzakakora kudaro ndokuti mhosva yakadaro ihumbe yekunzi ri kushandiswa nenyika dzekunze kukonzeresa mhirizhonga kana kubviswa kwehurumende yemunyika mako
mashoko akadai anosiya ukama hwezimbabwe neamerica hwakamira sei
unosiya ukama nezimbabwe neamerica hwakaipa zvachose ndekuti hurumende yedu kubva payakapinda iripo iri kuzviti new dispensation asi vari vanhu vanga varipo havo kubva na1980 vakapinda vatiti isu tida kuita re-engagement tida kutaurana tiite ukama hwakanaka zvino kana uchipomera mhosva yausina umbowo une munhu wauri kuti ndida kudyidzana newe watotanga zvakaipa dai pane umbowo hwacho taiti ngavataurane voti umbowo uhwu muri kupindira mune zimbabwe muri kushanda nevanhu ava vakadai vakadai kutibvisa pachigaro umbowo hapana saka zviri kutokanganisa ukama hwezimbabwe nenyika dzakaita sanaamerica nanabritain nedzimwe dzavanogara vakangopomera mhosva
vambofana takanzwa vapatrick chinamasa vezanupf vachibuda vachishoropodza chimono kuti ari kuburitsa mashoko ekunyepa ende mutemo ichange chishandiswa naye tozoona chimono achisungwa munoatora sei mashoko avachinamasa avakaburitsa
ndopane nyaya yatinofunga kuti ndopane nyaya kana vaiti zviri kuburitswa navachingono ndezvekunyepa tichashandisa mutemo kuvasunga ko vakadii kuvasunga nenyaya yacho iyo yekunyepa vakanyepa papi asi taakuona kuti nyaya yavagosungirwa vari kunzi vari kukurudzira mumhirizhonga musi wa 31 July ko iyi yekunzi vari kunzi vakanyepa iyi yainda kupi